Vamunanga bavataura mashoko aya mushure mukuvota paShewood Park School nasimangwanani vati kunyange hazvo pane vamwe vakaita sevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti munyika muna runyararo ivo vanoona sekuti muZimbabwe mune runyararo rusati rwamboonekwa munguva dzesarudzo.
Maybe that both the process for campaigning was...
Ndinofara chose kuti kukambena kwakaitwa murunyararo nhasi kuvhota kuri kuitwa munyararo, uye ndinovimba kuti runyararo urwu rucharamba rwuripo kunyange sarudzo dzapera.
Vati munhu wese munyika kusanganisira vaMugabe vakasununguka kutaura zvavanoda pamusoro pavo zvingave zvakashata kana zvakanaka. VaMunangagwa vaenda kunovhota nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa, avo vati vanotarisira kuti murume wavo nebato ravo vachakunda kuti varambe vari pachigaro chemutungamiri wenyika.
Yes, very much so. I already started working as the first lady.
Notarisira kuti tichakunda musarudzo idzi. Ini ndakatotanga kushanda sefirst lady, saka ndinotarisira kuramba ndiri first lady.
Amai Munangagwa vatiwo vafara kuti sarudzo dzaitwa murunyararo uye munhu wese apiwa mukana wekuvhota pamadiro. Vatiwo vakagadzirira kushanda nemunhu wese semudzimai wemutungamiri wenyika. Amai Rudo Musamira pamwe avo vavhota paShewood Park Primary vatiwo zvinhu zvafamba zvakanaka uye vafara nemabatirwo avaitwa nevange vachivhotesa.
Zvanati zvinenge zvachinja, zvakadzidza izvi. Zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kwetaa tiri kuitwa zvanga zviri kubvira kutotikomborera. Iyo zvita kutodzokere kumba tambongati kutotya kuti maiwe ngativhe tatondya tichafa ngenzara, asi aiwa tabvire kubatwe zvakanaka.
Munzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 Mukwekwe vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye pange pasina matambudziko akawanda ange achisangana nevange vachivhota. Amai Fortunate Chitongo vanogara mumusha weWeverly Mukadoma vatiwo vavhota zvakanaka pari muka 3 hai uye vanotarisira kuti munyika mucharamba muine runyararo vanhu vachigara zvakanaka.
Ndakina zvinarudya tangobvota muzvakanaka pasina kana kutyisa pasina kana chii, kungopinda woita zvinhu zvako pamaminiti mashoma wotobva wabva.
Vakawanda vange vachivhotesa vati zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka uye munzvimbo zhinji vanhu vange vari mumitsetse vachimirira mukana yavo yekuvhota. VaEmmanuel Gowo ndiye mumwe wevange vachivhotesa Mukwekwe.
Tine mapolling stations to Shield A and Shield B. Shield A expected voters is 591, Shield B 591. Tavota kuseni ma stations osavura na 7. Totanga zvakanaka, hapana any issues or any problems. Ma challenges atina kunge takasanganaka yakawanda patatanga tisingazipa kuzondofamba kwezuva.
Mapurisa ange akawanda mumugwagwa nemunzvimbo dzekuvhotera achichengetedza runyararo uye veruzhinji vati runyararo runofanira kuchengetedzwa kunyange sarudzo dzapera. Pane vanhu 23 vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti makwikwi ari pakati pavaMunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Godwin Mangudla.